Zvinhu zvinoendesa kurwadza nyika yavo vamakeyi ini ndakaita rombo rakanaka rekusangana navo muna 2008 ndichishanda semuintern kucapital hill pandakasanganawo navo munhu akataura zvakanaka chaizvo pamusoro penyika yezimbabwe ipapo yaiva nguva yatanga tichangobva muma 2008 elections kune zvakawanda zvanga zvichinetsa muzimbabwe asi ivo vanga vana vakennedy vachitaridza kuti vanoda kupa rubatsiro kunyika yezimbabwe saka kubva painteraction iyo ndinoona kuti munhu akanga ari necommitment kupublic service tichiziva izvo kuti ivo vanga vane 35 years vari mupublic service muhurumende yavo yeunited states
tichitarisa nhoroondo yeupenyu hwavo chii chingadzidzwewo nevamwe vanoita zvematongerwo enyika muzimbabwe
chandinonyanyisa kuona chingadzidzwa nevanhu kuti munhu unogona kushingirira uye kuti maofisis ekuseva nyika akawanda vamakeyin vakaedza kuita president muna 2000 zvikakunda vakazotirayazve muna 2008 kusvika vasvika pakuita pepresidential nominee wemarepublican asi pane vimwe urongwa hwavanga vakaitirwa vari kusenate ikoko ndiko vakanyanyisa kuita impact yavo masvondo apfuura pane bill rakasainwa napresident trump vechibudikidza nemaefforts avamakeyin tozoona zvekare kuti kune vanofarira obamacare vamakeyin ndivo vakaisa vhoti zvekare yekusevha obamacare takatarisa kucampaign finance reform ndivo vakanga variko zvekare vachilida saka kachinji vanhu vanenge vachifunga kuti akuti ndingogona kubatsira nyika ndinofanira kungoita president chete kana ndinofanira kungoita chakati chete asi zvinoratidza kuti munhu pawapinda muofisi yawapinda yese iyoyo ingave kuleadership board yemunharaunda maunogara ingave mucommunity board yedunhu renyu ingave muparliament kungave kusenate ese iwayo maopportunities ekuti munhu unogona kuita leave your legacy